Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform iro rinonzi nevamwe Patriotic Bill. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu asi bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe richiti matanho ariri kutora achagadzirisa dambudziko iri. Asi vamwe vanoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padeve retsinde. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaparura urongwa hutsva hwekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nedhora remunyika, Vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu yapfuma nhasi yakawedzerwa zvakanyanya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika vashandi vachiramwa mabasa. Mukuzoya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani yeBullion Group vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha kudzikamisa mari yedu yeZimbabwe. Mari yedu inodzikama sei? Inodzikama kuburikidza vaya vari kutsvaga mayusa ekutenga kunze kwenyika vawana mukana wekutenga mayusa pamusika wedu, musika uri pamutemo, musika wakavambwa nebhanga guru rehurumende, musika usingadi. Kirisi mari yekunze kwenyika. Vachaiwana sei vanhu nemakambani? Vanoiwana kuburikidza mukutenga kunoita mabhanga mari, bhanga guru rehurumende.
Zvasiyanei nezvanga zvichimboitika?
Kumashure kuya taishandisa musika wemarikets weauction. Vanhu vachinzi iyai mutenge mari kuauction asi vachiinda kuburikidza nebhengi ravo. Nguva ino bhanga guru rehurumende rinoti bhanga ngariri choritengesera iro kwozotengesera vanhu mari yavo. Zvasiyana chiine kumashure? Zvasiyana nekuti bhanga guru rehurumende mutengo wemari waritange richitengesera mabhanga. Mutengo wemari unobuda mumutsika usiri mutengo wemari wakanga wakashorwa kumashure uchinzi mutengo uri pasi. Zvadaro mabhanga atenga mari kuvabhanga guru rehurumende vanonzi vatengese nemari yavanoda kutengesa mari iyoyo. Kungati semuenzaniso, vakatenga nedhora rimwe chete rekuamerica kuda richiita madhora zviuru zvina, ngopa semuenzaniso. Bhanga rinogona kuti ndinoda kutengesa nezviuru zvishanu, rimwe rinoda kutengesa nezviuru zvitanhatu, rimwe rinoda kutengesa nezviuru zvisere, zvichingodaro. Saka chokurudzirwa makwikwi pakutengeswa nekutenga kwemari yenyika. Nekuti kumashure kuya kwaiya vanhu vaichema vachiti bhanga guru rehurumende rakabata mutengo wemari, ndosaka zvinoita zvinhu zvisakwamba.
Zvinodzikamisa sei mari yemunyika?
Bhanga guru rehurumende rinoziva mari iri munyika inoshandisika. Yes, inogona kutenga mayusa imari ingasvika mabhiriyoni mazana maviri nezvibindu gumi kuda nezvishanu. Inotengeka nemari isingadarike mamiriyoni makumi mashanu 50 million. Saka mari yese inoshandiswa yemazimbabwe dollar inotengesa nemari iyoyo muuwandu hwayo. Saka banga guru rehurumende rikati zvo mari yakawanda zvakadaro munyika mose munopera kukurindichana muchitsvaga mari yemazimbabwe dollar kuti mutenge mazisa iwayo. Saka izvozvo ndizvo zvinopa kusimba kwezimbabwe dollar.
Vanga vari chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani yeBrilliant Group vaPersistence Gwanyanya vachitaura vakazvimirira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatwa imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Sekutanga ndechekuti ndo paya paitaiti vakainukira Koge mitemo yaingadai yakadzikwa muna July 2020. Reserve Bank of Zimbabwe kuti yakaisa auction system. Yaifana kuti ichigoita auction system yayo kana kuti yobva yangoti ya interbank rate inonoka kubank ne market rate kwete zvavo zviri kukonzera rate. Saka petasvika apa nao taapa dambudziko rekuti nyika yabvira marates ari kupenga kuita chimbwa mupengo. Ndo petakuchitiwo nehurumende rate ngaichitizawo yehurumende. Saka zvangofanana nekudira parafini pamoto wagaya uri kubvira nekuti rate iyi yakudzwa nehurumende yehurumende yaapa 3600 ikabudisa chimoto kuvashandi vehurumende nekuti vanenge vakuti uchitiwedzerawo mari iri nane inoendera nemarete. Ichaita kuti mari yehurumende bhajeti ravo richave simba nekuti vaita rete iyi pakati pegore. Iyo bhajeti ya 2023 yaishandisa rete ye950 zimbabwe dollar against 1 US dollar. Kutaura pari zvino rete yehurumende ya 3.6 saka zvatorasika zvataya musango.
Asi tichitaurawo nezvimwe zvipangamazano zvekuRBZ zviri kutika hurumende zvairi kuda kuita apa kuda kuti iyo inenge ichitenga zvinhu nemadhora emuZimbabwe nekutengesa nemadhora emuZimbabwe zvinozoita kuti vanhu vaite chidokwa dokwa chekuda kushandisa dhora remuZimbabwe. Vachiti RBZ inokwanisa iyo kunge iine zvikamu zvingasvike makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemari hurumende iine zvikamu makumi mana kana kuti 40% mumaketu.
Anofanira kutosapota mapolisi avo. Pari zvino nyaya iri kunetsa inhau yekuti nyika yakutobvira and confidence level yevanhu iri pasi pasi. Point ndakutaurirai yekuti hurumende peyakutoregera rate yayo ichitiza kusvika pa3600 zvaakutoreva kuti kubhajeti rehurumende hakuchitorina mari. Taakuchitarisa kuti muna July minister of finance vaakufanira kuita supplementary budget. Zvekare hatina kuona hurumende ichisapota zimbabwe dollar sekutaura kwamuri kuita zvakanyanya nekuti matax mazhinji ari munyika atingati anpayi nemavhati necorporate tax zvichiri kumaus dollar.
Tanzwawo kuti mitengo yezvinhu yafuma yakakwira zvakanyanya nhasi muzvinafundo Mugano. Zvii zvamuri kunzwawo kubva kune vanhu?
Isu hatisi kutonzwa, tiri kutoona kuti mitengo iri kukwira zvekuti hakuna anokwanisa kuita cope nekukwira kwazviri kuita. Ndakaona price yehuku 5 kg yehuku yaakuma130,000 zimbabwe dollar zvichireva kuti pakg huku yaakuita kuma$26,000
pakg. Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzesangano reNational AIDS Council dziri muBotswana nechinangwa chekuedza kudzidza zviri kuitwa nenyika iyi mukurwisana nedambudziko rehutachiwana hunokonzera chirwere chemukondombera kana kuti HIV AIDS muchirungu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvemubasa musangano reNEC vaRaymond Yekeye vatidonzore kushanyira Botswana ndere kutsvaga unyanzvi hwokurwisana nechirwere chemukondombera.
Botswana yakatanga iri mberi pane zvimwe zvirongwa zvavari kuita kuti vakatizoona mamwe emaprogramu avo ari kuita zviri nani kuti chii chatingatidza chavada kona chii chavaka tatwa chatisinga fanile kudzokorora.
Botswana ndiyo nyika yekutanga ichiri kubudirira pasi rose kukwanisa kudzikisa uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere cheHIV kubva kuna vanamai. Izvi zvakaita kuti ipihwe mubayiro kana kuti Silver Award nesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization. Pasi rose nyika 15 chete ndidzo dzakakwanisa kupedza dambudziko rekutapurirwa kwechirwere kubva kuna amai kuenda kuvana. Muna 1999 apo Botswana yainge iine vanhu vanotapurirwa chirwere cheHIV vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Nyika iyi yakabva yatanga urongwa hwekurwisa chirwere ichi. Vaike vatine kiri kutarisira kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana.
Tavane makore anokwana iwo anopfuura 30 years tichipa vanhu mushonga watingatiwo maARVs. Vanhu vazhinji vari kurarama neutachiona uyezve vachimwa mapirisi vaakuwanikwa vane dambudziko remanani communicable disease. Saka kazhinji kacho vaakuwanikwa vane diabetes, vari kuwanikwa vane hypertension, mabp avo anenge akakwira. Vamwe vacho vari kuita magomararo, vari kuita makensa akasiyana siyana. Saka tikuona kuti zvinhu zvinongoenderana kuti tivandudze basa redu ratiri kuita senational AIDS council kuti tione kuti tisatarisa munhu semunhu ane dambudziko reHIV chete, asi kuti titarise munhu semunhu uyezve anogona kuita zvimwe zvirwere ende kuti tikwanise kuti tinge tichibatsira.
Si hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti irwisane neutachiona uhu sezviri kuitika muBotswana? Vaeke vanopindura.
Zvikwanisiro zvinotsvakwa, utano utano. Hamungamusi makazowana mari inokwana, asi kana mukaziva kuti muruda kuiti munotsvaka zvezvibati zvikwanisiro.
Asi mumwe anorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV uye vakavamba sangano rinobatsira vanorarama neHIV and AIDS reReverend Maxwell and Friends Foundation, Reverend Maxwell Kapachao, vati kushayikwa kwezvikwanisiro munyika ndiko kuchaita kuti neki itadze kubudirira mukutevera matsimba eBotswana.
Zimbabwe takamiririrwa nebandiko reNational AIDS Council. Hongu hapana chinotadzisa kuti tiite nhasi tisvike pachimiro chaita Botswana. Hakuna chingatitadzisa zvachose kana tiri vekuda kudzidza. Asi mukubata nemukufamba kunenge kuchiitika zvakadaro uyezve nechimiro chatinacho nhasi nemamiriro enyika neupfumi hwenyika zvinotora kuti netsei hongu shungu dzinenge dziripo, asi zvikwanisiro pamwe pacho zvinogona kutidzosera nekuti rambira.
Vanoti kutiza kuri kuita vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kuri kudzosera kumashure urongwa hwekurwisana nedenda reHIV and AIDS. Mukuru mubazi rezvekurwisa denda reHIV and AIDS musangano reBotswana National AIDS and Health Promotion Agency, Mai Elizabeth Kuku, vati vane chivimbo chekuti kushanya kweNEC kuchabatsira sangano iri.
Kune zvimwe zvirongwa zvekuti vari kuzviita zvinonwisa mvura seZimbabwe, kunyanya chirongwa cheDreams icho chiri kuratidza kuti chiri kufambiswa zvakanaka. Pane mamwe maprograms avakatotora kuti ashandiswe munyika.
MuZimbabwe, dunhu reMatebeleland and South ndiro rine uwandu hwevanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheHIV, vanwa zvikamu 10 nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17%. Dunhu iri riri kumuganhu weSouth Africa neBotswana. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Dare reSenate rapasisa bhiri rekuvandudza mutemo wecriminal law codification reform iro rinonzi nevamwe patriotic bill. Bhiri iri rinopa mhosva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinoronga kupidigura hurumende kana kukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi uye rave kuenda kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti varisaine kuve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vati mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Chinofanha kuti chitichikise semazimbabwe dzechekuti mirango iyi iri unconstitutional. Mutongo werufu unokwanisa chete kungoisirwa pamunhu anonga apara mhosva yekuuraya munhu aine intention.
Mimwe mitongo inogona kupiwa vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu: kurambidzwa kuvhota kana kukwikwidza musarudzo kana kutorerwa ugaro kana kuti citizenship. Bhiri iri rapasa kunyange hazvo vanomirira mapato anopikisa vange vachiri pikisa zvakasimba sezvakaitika mudare renational assembly svondo rapera. Nengo yeMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaMorgan Komichi vati mutemo uyu unoomesera vanhu zvakanyanya uye unotyora bumbiro remutemo. Senator Kalipani Pogen vati bhiri iri haribvise zvirango asi kuti nyika inotinyanya kuomeserwa nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekutongwa nedemo. Asi Senator Angeline Tongogara veZANU PF vati vanotsigira bhiri iri.
Hakusikutiko mnano bako haga isusu hati mwenda kunika zawezu tunenge tini mungo kunika vetu saka mdawati seta kadara.
Senator Alice Chimbudzi veZANU PF zvakare vatsigirawo bhiri iri vachiti nyika dzekunze hadzifaniri kupindira munyaya dzeZimbabwe.
Zvemaforeinas ivo hatizvidesi vanosa vachitipesanisa teda isusu nesadhakeni edu nasarinofamba vanaroministe zvemaforeinas zvisiye izvi.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakaipa zvikuru.
Mukanzwa kuti senator wenyu wekukonstituensi kana kuti wekusite kwenyu wekuprovinsi kwenyu kana kuti MP akazvibvuma kuti bhiri iende pamberi vabvisei imwe election iyi, muise vanhu kuti chinhu chibviswe after my election, chivito after the election. Ndozvinofanira kuti nevanhu kuti aiwa makatikanganisa munoda kutivharira panze kutitaura nezvii zvinokoshera nyika. Izvi hapana kwazvinoenda izvi. Saka tiri kumira vanhu, please endai munovhotera. Mukanzwa kuti vanhu venyu ndovakavhotera bhiriri, vabvisei.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi vati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi.
Sanctionary shand kana kangira uya rinonorwadza ari kuri kumusha potse potse kutodarika vari muparamenti. Saka iwe ropedzisira pamwe ratouraya nevanhu vari innocent hauna kusiyana nemhondo.
Vati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda vachinokumbira zvirango kana kuti nyika iomeserwe. Mutemo uyu uri kushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira. Vari kushora vanoti unoda kuti vanhu vasati bufu kana hurumende ikaita uori kana kutadza kutungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvenyika yeSudan zvinodarika zviuru 13 kana kuti 13,000 zvatiza kurwisana kunotyisa kuri kuitika munyika iyi pakati pemauto ehurumende nechikwata chemauto chakapandukira hurumende, uye zvave kutsvaga upoteri munyika yakaganurana neSudan yeCentral African Republic. Vazhinji vevanhu vatsva vari kusvika munyika iyi vanhukadzi nevana. Matunhu eAmerica anodarika gumi nemaviri aiswa pachiziviso chemweya wekufema wakasviba nhasi chitatu, apo hutsi huri kubva kumazana emoto iri kubvira kumabvazuva kweCanada iri kunanga kuchamhembe ashandura denga reNew York nemamwe maguta makuru. Nyanzvi mune zveupfumi mumatunhu ndinodzokorera nyanzvi mune zveutano mumatunhu gumi nemashanu kubva kuVermont kusvika kuSouth Carolina pamwe neOhio neKansas dziri kuyambira kuti hutsi huri mumhepo hunogona kukanganisa mweya wekufema zvichitadzisa mamiriyoni evanhu kufema zvakanaka. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi ane mukurumbira muSan Diego mudunhu reAmerica, amai Faustina Chitura, vatakura unyanzvi hwavo hwekutamba nevhu kuenda nahwo kuBulawayo, uko vakavhura purazi ravo rehukama iro vari kurima zvirimwa zvinosanganisira chibage, michero pamwe nemiriwo yakasiyana-siyana zvakafanana nezvavanga vachingorima mudunhu reCalifornia. Amai Chitura vanoti vakatambirwa zvakanaka chose nevanhu veBulawayo, uye sezita repapurazi ravo vari kurima hukama hwakanaka nevatengi. Pari zvino vane vashandi vane chitsama vari kuuya vachivabatsira mabasa akasiyana-siyana zuva nezuva. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naamai Chitura avo takambotaura navo muna 2022 tichitevera mabasa avari kuita kuCalifornia kuti tinzwe zvavari kuita kuBulawayo.
Inini kuzvino ndaa kuBulawayo ndakabva kuUSA muna Novemba gore rapera 2022. Hukama produce yakuBulawayo takatangira hukama produce kuno kuAmerica kuSan Diego, saka tiri kurima kwese kuBulawayo nekuSan Diego.
Makatanga kurima riini kuBulawayo?
Takatanga kurima muna January, ndikangoti after Christmas, tangopfuura Christmas muna December, vatatanga muna January. Tiri kungorima zvirimwa sezvatairima tiri kuAmerica, fresh produce, vana makerotsi, chomoriya, maonyeni, maletisi, zvese zvakangodaro-daro, tichiri kungowedzera sekufamba kwatiri kungoita nguva nenguva. Saka tinongoenda tichirimo zviri seasonal futi zvinoenderana nenguva.
Makatambirwa sei pamakasvika muBulawayo?
Tiri kutambirwa zvakanaka munzvimbo yeBulawayo. Sekutaura kunoita zita redu ratoshandisa rekuti hukama. Hukama hanzi gasva unozadziswa nekupa. Saka muBulawayo takangosvika tichingoitawo hukama nevanhu muchipanana kudya muchifara, ndohukama wacho. Saka munzvimbo yeBulawayo takasvikawo tikapinda, tikatanga kutsvaga hukama ihwohwo nevanhu nematotengesera mese hukama. Vanhu vakatitambira zvakanaka, and chinokonzeresa vajonga kuti hukama hwedu husimbaradzwe nevanhu ndehukunzira vanhu zvinhu zvakanaka. Tinoda kupa vanhu zvinhu zvisingaurayi vanhu. Ndiri munhu akanyanya kurerekera kwoutano stereki, saka ndorima zvinhu zvangu zvisina mafetilize, zvisingaspreiwe mushonga. Ndichida kupa vanhu vangu, ndichida kuita hukama nevanhu hwakanakisa hune utano. Saka tinorima hukama, hatingorimi chikafu chete. Tinoti futi huku dzedu hatipe futi kana mishonga, tongotenga chicken feed yedu. Tatora chicken feed yedu tongosasa vana jinja negaliki chete muchikafu chehuku chedu. Huku dzedu dzinongobuda dzakadaro.
Tinoona kuti muchiri kurima kuCalifornia, muri kuzvikwanisa sei kuti kuCalifornia nekuBulawayo?
Tiri kuzvikwanisa pakuti kuCalifornia ndakasiya ndagadzirisa system yekuti vana ndo vakasara vachirima. Saka tinenge tichingotaudzana kuti rima iso, ita iso, inini kunonda kuita izvi, nda kuita izvi, ende tinongoda kungorima zvakafanana.
Saka zvirimwa zvenyu zviri kutambirwa sei?
Pa 6 months idzodzi dzatarima idzi, aiwa nharaunda yakutiziwa. Endi vanhu vari kugashira chikafu chedu. Endi chandakatanga kuita ndechekuti ndaitora miriwo yangu ndichipinda muordinary, any ordinary person in the street, munhu ari mustreet, ndichivadzidzisa kuti aiwa mungangoone unge muriwo uyu ungori muriwo une zvakawanda, une hukama mukati wekuti toda kudya zvinhu zvine utano. Ndichivadzidzisa zvese izvozvo.
Munozvipa sei nguva yekuti munge muchirima kwese kumusha nekuno kuCalifornia?
Iko zvine izvi ndinomboita 3 months ndiri kuCalifornia, yanguva yesama. Saka kutaura kunoku nditori ne 1 week ndamuCalifornia. Izvozvi nditori busy mumunda, so nokuti kuri busy stereki kana yasama.
Totarisa nzvimbo yamuri kurima kumusha kuulawayo yakakura sei?
Purazi redu rekuulawayo akandemiri riri pa30 acres. Tiri kunze kweulawayo mbichana vanoziva nzira inoenda kuGwanda tiri kudhuze nekuChipangali. PaChipangali Wildlife Orphanage ndo padhuze nepatiri. Tine 30 acres. Asi handisati ndatomborima kuenda kwesekuru ikoko. Ndofunga izvo ndauda kungokava 2 acres badzi.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari murimi ane mukurumbira muSan Diego mudunhu reCalifornia muno muAmerica, amai Faustina Chitura vari parunhare kwakare kuCalifornia neStudio 7. Kana muri kunze kwenyika muine zvamuri kuita zvamunoda kuti vamwe vanzwe pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti +1 301 204 1165. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro vePremier Soccer League vamisa mitambo yese yemugungano iri kusvika musi wa1 Chikunguru, zvichitevera kurambidzwa kwevatsigiri venhabvu kupinda muNational Sports Stadium nemhaka yekushayikwa kwehutsanana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri wegungano iri Mzvare Kudzaibare rinoti vamisa mitambo iyi kubva nhasi kupa nguva kuti National Sports Stadium iyo isina mvura igadzirise dambudziko iri. Izvi zvauya mushure mekunge mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzvare Eletani Ngomasha nhasi vazivisa kuti havachatenderi vatsigiri venhabvu munhandare iyi kusvikira dambudziko remvura ragadziriswa. Vanoziva zviri kuitika vanoti nhandare iyi yanga yave njodzi kuutano hweveruzhinji nekuipa kwaanga kwaita zvimbuzi uyezve nepekugezera maoko. Vaimbotungamira Mushowani Stars uyezve vakambove mubati wehome weZifa Northern Region vaWarren kufandarerwa vanoti
situation here right now is too deplorable. Haitomboiti, hapana mvura, matoilets haavhuki, saka hazvisi kufamba.
Muzvare Bare vanoti varikupawo nguva ino kuti huswa hwemunhandare iyi hugadziriswe mushure mekushandiswa zvakanyanya. Nhandare iyi haisi kuwana zororo nekushandiswa nezvikwata zvinomwe zvinoti Black Rhinos, Cats United, Dynamos, Herentals, Simba Bora, Yada neZPC Kariba. Muzvare Bare vanoti vari kutarisirawo kuti panodzoka mitambo nhandare dzeRufaro Stadium Nyamunga neSakubva dzinenge dzapera kugadziriswa kuti dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pane zvichiri kuda kugadziriswa muRufaro Stadium vasati vashevedza veZifa nevePSL kuzoita ongororo yavo.
Takuisa irrigation yepitch tobva tanyatsoigadzira kuti iti kwesere machanging rooms wokwanisa kutanga kupinda dugout tobva taigadzira. Once tagadzira izvozvo parking panze nemagetsi tiri kumaripeya kuti vanhu vakwanise kupinda.
Mitambo yenhabvu yamiswa panguva iyo ngezi Platinum Stars iri pamusoro petafura uyezve iri iyo yakapedzisira kushandisa National Sports Stadium apo yakarova Yadha 1-0 nemuvhuro. Ngezi ine mapoints makumi maviri nematatu, point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo iri kutevera. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti vachiri murwendo kusvika pavari kuda chaipo. Mitambo yamiswa paine mutambo mukuru pakati peCapes United neHighlanders. Muna 2020 Confederation of African Football yakarambidza nhandare dzose dzemuZimbabwe kutambirwa mitambo nedzimwe nyika nezvikwata zvekunze nekuti hadzisvike panotarisirwa kuti patambirwe nhabvu yepamusorosoro.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, apo nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Anokuonekai ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.